manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 10, 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kukwira kwenhamba yevanhu vari kufa hazvishamisi nokuda kwekuti tane nhambawo zvekare yakari pamusoro yevanhu vane chirwere cheCOVID-19.
Uwandu hwevanhu vari kufira kudzimba neCOVID-19 woramba uchiwedzera zvoisawo hama dzavo munjodzi. Pazuva remagamba, mutungamiri wenyika vaemasana munangagwa, voramba kuti pane kodzero dzevanhu dziri kushorwa munyika. Asi vanopikisa hurumende vanoti zuva iri harichina chiremera nekuda kwekuti munyika maberekera ingwe. Nhumwa dzemutungamiri wenyika yeSouth Africa dzosvika muZimbabwe kuzoedza kutanga nhaurirano dzekugadzirisa kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Indwe mimwe misoro inawo zedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika vakwira kusvika pazana nevana kana kuti 104 mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vashaya nezuro kuManicaland, mumwe achifira muchipatara, mumwe achifira kumba. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti riri kunetsekana zvikuru nekukwira kwaita uwandu hwevanhu vari kufa vari kudzimba vakawanda vachibatwa kuti vainge vaine chirwere ichi vatoshaya. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika wakakwirawo kusvika pazviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 4,649. Pavanhu vabatwa nechirwere ichi ava, gwaro raburiswa nebazi rezveutano rinoti pane vashandi vemuzvipatara, kusanganisira vana chiremba, vakoti nevamwe mazana mana nemakumi masere kana kuti 480 vabatwawo nechirwere ichi. Vanhu vapora vave chiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 1,437. Mukuzeya nezvenyaya yekuwedzera kwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 munyika, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 hwawedzera nekuda kwezvikonzero zvakati wandei. Chekutanga ndechekuti vanhu vabatwa zvekare nechirwere cheCOVID. Tirikuona uwandu hwavo hwanyanyisa mumazuva atipfure iwawa. Kwouya zvipatara zvedu hazvina kunyatsonge zvakagadzirira kubetsera vanhu vanenge vabatwa nechirwere cheCOVID-19.
Munorevei apa?
Pari zvinezvi tirikuona kuti muzvipatara zvedu vana mukoti, vana chiremba vari kuramwa mabasa. Kwouyawo zvekare tine dambudziko rekuti mahospital beds pari zvino izvi mashoma. Zvoreva izvo kuti vanhu vanenge vachida kurubetsero rwakaita seoxygen vazhinji vacho havasi kuwana rubetsero irworwo. Tiri kuona kuti vanhu vazhinji vane chirwere cheCOVID vamwe vacho vari kusvika pakufa vachitsvaga kuti ndekupi kuchipatara kwavanokwanisa kuwana rubetsero kana kuti kwavanokwanisa kuwana admission so that vange vachienda pamichina yakaita seoxygen. Saka nekuda kwekushayikwa kwerubetsero rwakakwana muzvipatara uye nekushayikwa kwevashandi vezveutano kuri kuita kuti dambudziko iri ringe richikura uye vamwe vanosvika pakushaikirwa penyu vasati vaona rubetsero.
Zvinozozikanwa sei manje apa kuti munhu uyu anenge afa nechirwere ichi kana ari kumba?
Tine vanhu vakati wandei vari kutozozivikanwa kuti ndufu dzavo dzakonzerwa necovid-19 apo pane zenge paitwa inonzi post-mortem. Zvoreva izvo kuti tine vamwe vanhu vari kusvika pakufa vangave vari kufira kudzimba nevamwe vangazenge vachizofira havo vazoadmitwa muchipatara asi vasati vatestwa vasingatomboziva kuti vane chirwere checovid-19.
Zvino poitwa sei varusike semaonerenyu kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Tagara tichitaura kuhurumende kuti dai tagadzirisa nyaya yelocal transmission, nekuti tiri kuona kuti tine vanhu vazhinji mazimbabwenzi vari kudzoka kubva kune dzimwe nyika kuramba vachipinda munyika dzimwe nguva vasingashandise madesignated entry points. Izvo zviri kuita kuti local transmission yecovid-19 irambe ichienda pamusoro. Toitawo zvekare madhiraivha emagonyeti, madhiraivha ana malaisha vari kuramba vachismagula mabodies. Mamwe mabodies acho ari kuuya mabodies evanhu vane covid-19. Izvo zviramba zvichiwedzerawo zvekare dambudziko relocal transmission. Saka kukwira kwenhamba yevanhu vari kufa hazvishamisi nokuda kwekuti tane nhambawo zvekare yakari pamusoro yevanhu vane chirwere checovid-19. Saka zviri kuenderana nhamba yevanhu vabatwa nechirwere nenhamba yevanhu vari kufa. Uyezve ngatisakanganwe kuti tichine dambudziko reatinoti maunderlying health problems.
Munga jekesa here ipapa kuti muri kutaura nezvei?
Tine vanhu vari kurarama nezvimwe zvirwere zvavagara vainazvo. Saka vanhu ivavo vakabatwa nechirwere checovid vanokurirwa zvakanyanyisa. Izvo zvoita kuti vakurumidze kufa. Toyawo zvekare vanhu vanenge vati kwegurei vaya vari kukurirwawo zvekare nechirwere ichochi checovid-19.
Vanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vapora vadarika zviuru mazana masere nemakumi matatu nezvitatu kana kuti 733,000. Vafa nechirwere ichi vanosvika zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 23,253. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwave kuda kusvika pamamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matanhatu nezviviri kana kuti 162,000 uye vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni mashanu kana kuti 5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana manomwe ane makumi matatu nechimwe kana kuti 731,000. Vapora pasi rose vadarikawo mamiriyoni gumi nemaviri kana kuti 12 million.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vatungamira nyika mukurangarira zuva remagamba vachiramba kuti hurumende yavo iri kutyora kodzero dzevanhu. Asi vanopikisa vanoti munyika maberekera ingwe zvopa kuti vanhu vanodarika makumi matatu vatize misha yavo. Mhemberero dzanhasi ndedzechimakumi mana kubva nyika yavana kuzvitonga kuzere. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kustate house nhasi pazuva rekurangarira magamba enyika, vamunangagwa vati pane vanhu vari kuda kusvibisa nyika vachishanda nehurumende dzekunze.
Fellow Zimbabweans, it is my singular honor and privilege to address the nation on this historic 40th commemoration of our National Heroes Day.
Muriye Zimbabwe, tiri kurangarira magamba edu, tiri panguwa yakaoma zvakare, apo vekunze nevamwe vari munyika vatanga nyaya yekuda kutirwisa. Asi hatifaniri kuora moyo, tinofanira kuwana dzidziso kubva kumagamba edu enyika ayo akarwisa hudzvanyiriri kwenguva yakareba vakakunda.
And unjustified attacks by our perennial detractors.
Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba muvhiki rechipiri ranyamavhuvhu gore rega rega, vanhu vachienda kunoungana kumarinda eHeroes Acre kunoradzikwa magamba muHarare uye kunovigwa magamba ematunhu mumativi mana enyika. Asi nhasi kwangoenda vamunangagwa nevamwe vachungamiri kunoisa maruva sezvo pari kutyirwa kuparara kwechirwere checoronavirus kana vanhu vakaungana. Vamunangagwa vati vari kucherechedza magamba ose kubva kuchimurenga chekutanga kusvika chechipiri, vachivimbisa kuvaka chimwe chiumbwa chaGeneral Motsane Khumalo vaitungamira mauto amambo leBhengula muna 1893. Vanoti ichi chiremekedzo sechakapiwa mbuya nehanda vane chiumbwa chiri kuvakwa muHarare. Vati magamba ose aya ainge akasvipira zvikuru. Asi mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaClifford Squatayo, vanoti hapana chekupemberera kana vanhu zvikuru nhengo dzebato ravo dzichisungwa nekutyorerwa kodzero dzavo sezvaiitwa pautongi hwaIan Smith munguva yeRhodesia.
Unoti kurangarira zuva iri vamwe vana veZimbabwe vatori muchitirongo vakawanda vari vakatovhariwa izvezvi nenyaya dzematongerwo enyika. Vana Last Mainga Hama varimo vakavharirwa nenyaya yekuti vari kuti vamunangagwa kana kuti ZANUPF makapinda pachigaro zvisizvo, kana kuti isu tiri kuti corruption hatidi. Ivo vari kuendera mberi vachiti inofanira kunge iripo, wataurire izvozvo kosumba.
Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarissa Maduku vanoti zuva ranhasi rakasiyana nemamwe makore sezvo riri kupembererwa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashaya, asi hama dzavo dzichiti vasaradzikwe paHeroes Acre. Asi vanoti handivo chete gamba risina kuradzikwa kuHeroes Acre.
Mhemberero yedu yezuva remagamba mugore ra2020 yakatisiyanei zvakanyanya nemhemberero dzatagara tichiita kubvira patakawana kuzvitonga senyika yeZimbabwe. Nekuti chekutanga tiri kuita mhemberero iyi pasina vaMugabe vanga vatonga nyika yeZimbabwe kwenguva yakareba chaizvo kuti hatatisingachafungi kuti tichawana zveumwe mutungamiriri, ivo vachifungwa kuti vachatonga nekusingaperi. Chechipiri chekuti vaMugabe vacho havapa paHeroes. VaMugabe vakarambidza vamwe vakati kuti vatati chiremekedzo vakafanana Reverend Dabaning Stori vakarwawo hondo kuti vasaenda pachikomo ichocho. Asi tinoona kuti pakuzofa kwavo vanozofawo ivo vasingachakwanisi kuenda ipapo. Ndozvinoita kuti zuva ranhasi ringe rakati siyanei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanya neZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti zuva ranhasi rakakosha asi rinokanganiswa nevanotyora kodzero dzevanhu.
Tarirai kuti vanhu vakaenda kuhondo sei. Vakaenda kuhondo because Smith anga asingabvumiri kuti vanhu vataure. Smith anga asingabvumiri kuti vanhu vaite mademonstration maprotest. Ivo kavanhu veZANU nevanhu veZAPU vakafoma ZANLA neZIPRA kuti vandorwisa Smith kuti vauye vagokwanisa kuexercise marights avo. Marights avakarwira muhondo yechimurenga ndo avari kumbunyikidza vanhu nanhasi.
Asi vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi, vanoti nzvimbo inovigwa magamba icharamba ichikosheswa zvisinei kuti magamba akaita savaMugabe akaramba kuvigwa ikoko. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Dzemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa dzapinda munyika nhasi masikati dzakasvikosangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa murwendo rwadzo rwekuedza kunzwisisa nezvematambudziko anonzi ari muZimbabwe uye kuti angagadziriswa sei. vapinda munyika ndamai Baleka Mbete avakambove mutevedzeri wemutungamiri wenyika pamwe nekumbove mutauriri wedare reparamende, vaSidney Mufamadi avakambove gurukota rezvevasori, vango vako Ramahlodi avakambove mutungamiri wedunhu reLimpopo pamwe naambasada Ndumiso Nchinga. Chikuru chakaita kuti vaRamaphosa vadome nhumwa idzi inyaya yekutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu nehurumende yavamunangagwa, izvo zvinonzi zvaita kuti nhengo zhinji dzebato rinopikisa reMDC Alliance pamwe nevemasangano akazvimirira nevamwe vatori venhau vatize misha yavo. Kusungwawo kwemutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume uye kupambwa pamwe nekuitwa kafira mberi kwevanoonekwa sevari kupikisa hurumende kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi munyika, izvo zvoita kuti hurumende ishoropodzwe nevakawanda. Asi hurumende pamwe nebato riri kutonga reZANU-PF vanoti munyika hamuna kusagadzikana, asi kuti pane vari kuda kusvibisa zita renyika vachishandiswa nedzimwe nyika dzekumawirira. Nhumwa dzavaRamaphosa idzi dzinotarisirwawo kuzosangana nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa hurumende, vemakereke pamwe nevemasangano akazvimirira. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vanoti zvaitwa nehurumende yeSouth Africa zvekutumira nhumwa ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa nemuvakidzani kana akanzwa pamusha wemumwe wake paita zhowe zhowe.
Zvinhu zvakakodzera nokuti mugara kwavanhu anokavagarisana zviya zviya, vanhu vanoitika yekuti vakanzwa pakare tani vasingaiti zvakanaka vanomanya kundoona kuti zhowe zhowe pavakidzani yakamira sei. Saka ingangoti zvinhu zvakanaka kuti makongota ejoni kwaato mwana mutungamiri wejoni kuzuru kunzwa zhowe zhowe yaitika muno muZimbabwe. Saka chinhu chakanaka chatinotarisira kuti isu patikadzedu sevanhu vemuAfrica vechitema itika dzinoutwe kuti ha idai timboreva kuti paita njodzi yezokunzwa zhowe zhowe.
Munoona here zvichizoita kuti zviuone pane dambudziko reZimbabwe richigadziriswa?
Hatingazivi nokuti vaeni vauya ava sezvandaimboreva zviya kuti vanenge vari kuona kuti kuda muZimbabwe naita njodzi. Iyezve tinoona kuti vaRamaphosa vakagara munharaunda yeSadhaki, saka zvinogona chose kuti vatouyawo vari pabasa.
Tinoona kuti aka akasike kutanga kuti South Africa itumire nhume kuZimbabwe dzinoedza kugadzirisa matambudziko. Takamboona pakambotumirwa vaMbeki vakataura kuti muZimbabwe mava musina matambudziko, asi vana veZimbabwe vachiti mune matambudziko. Pane zvingashanduka here rwendo runo?
Ndichokwadi kuti haruzirwo kutanga kuda rwendo runo. Tombonzwa kuti vane mashoko api muhama mavo iwo nhumwa dzavaRamaphosa. Saka zvakamboitika kuma2007 ne2008 kuya taona vaMbeki vachiuya muno kuvatumwawo veSadhaki, asi zvose zvakazoshaya basa nokuti vaMbeki vakauya vakazoita usahwira navamugapi vachiri pachikaro.
Tiri kunzwawo Dr. Zembe veZANU-PF vachitaura kuti muZimbabwe hamuna dambudziko. Tingati here ivo nhumwa dzemuSouth Africa vafambira mashangura pati?
Matini ivo havazvioni here zvinoitika pavakidzani ivo vejoni?
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira churumhanzu vanoti nhumwa idzi hadzina kupinda munyika nekuti pane kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, asi kuti pane manyepo atekeshera pamadande mutande ekuti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu.
Chokutanga ndofunga rega ndikukorekitei, nhumwa idzi hadzina kuuya napamusoro pokuti kune kodzero dzavanhu dzakatyorwa, asi kuti pane nyaya dzesocial media dzatekesha dzinoti kuZimbabwe hakuna rusununguko, kuZimbabwe hakuna mahuman rights nezvimwe zvakadero. Saka vaCyril Ramaphosa president weSouth Africa, varizve president weANC, varizve president weLiberation Movement inovazve ANC, pagara pane kudyidzana kunoitika mapato eLiberation Movement muSadhaki region. saka vanhu vanenge vachida kunzwa kuti kochii chinomboitika zvavanoona zvichokwadi here kana kuti manyepo.
Saka nhumwa idzi dzichaona ka kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kutaurwa mazuva osaya pamadandemutande pamuri kutaura.
Madrama agara anoitika, agara anoitwa neveopposition. Mukabvunza imwe vadyonga kumusha kwenyu muchatonzwa kuti vanhu vari kutozvirimira matomati vachiotengesa kumbare. Asi chiroitika ndechokuti nanhasi uno MDC ichiri kuramba kuti yakajiwa pamaelection. Ndosaka muchiona mademonstrations acho anga achinzi ZANU-PF must go. Ichiri demonstration yei. Kodzero dzavanhu dziri kumbunyikidzwa. Amini kuti kodzero dzavanhu vapi idzodzo?
Asi kana vachiri mumhanzo tiri kunzwa vanhu vari kupambwa mudzimba, vachitoshwa, vachiitwa kafira mberi. Hamusi kuzvinzwa here zvese izvozvi kana muchiti hakuna zviri kuitika zvakadaro?
Nyaya idzi dzinonetsa kudzitaura nokuti varipo vamwe vari kutoekita, varipo vamwe vari kuti vakarohwa. Asi vakazobvunzurudzwa bvunzurudzwa nomo mutemo tinozoona kuti hazvitati zviri izvo. Saka zvinhu zvinotonetsa munhu wese muno mudzimba kuti kuchiko chiri kumboitika munyika muno.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vari parunhare kumvuma nestudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vashora zvikuru kurwiswa nekuurayiwa nepfuti kwevamwe vashandi vemasangano akazvimirira oga vari kubatsira muNiger. Vanhu vasere kusanganisira zvizvarwa zvekuFrance vakafa mukurwiswa uku kwakaitika pedyo neguta guru renyika iyi reNiamey. Niger inodyidzana zvakanyanya neAmerica neFrance mukurwisa vanopfurikidza mwero kumawirira kweAfrica. Sangano rinoona nezvesarudzo muBelarus reCentral Election Commission rinoti mutungamiri wenyika iyi vaAlexander Lukashenko ndo vakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wesvondo. Asi vanopikisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti dzakabiridzirwa. Munhu mumwe chete anonzi aurayiwa nhasi mukuratidzira kwave kuitika munyika iyi. Gurukota rinoona nezveutano muAmerica vaAlex Azar avo vari kushanya kuchitsuwa cheTaiwan varumbidza zvikuru mutungamiri wenyika iyi vaTsai Ing-wen nekurwisa kwavari kuita chirwere charura pasi rose checoronavirus. VaAzar ndiwo mukuru muhurumende yeAmerica atanga kushanyira nyika iyi kubva muna 1979. China, iyo inoti Taiwan idunhu rayo, haisi kufara nekushanya kwavaAzar uku. Taiwan inoti iri kuda kuzvitonga kuzere. Mumwe murume ane dambudziko rechirwere chekushanduka kweganda remuviri wake vaJoshua Mutapanyama vanoti vari kuomerwa neupenyu sezvo vanhu vakawanda vachivasema, izvo zvoita kuti vatadze kuwana basa rekuti variritire mhuri yavo. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
VaMutapanyama vanoti vakatanga kusvuka ganda ravo makore mashanu apfuura uye vavakidzani vavo vanovasema ukuwo vana vadiki vachitiza kana vakasangana navo munzira. VaMutapanyama vanoti muviri wavo unoswinya swinya nguva zhinji zvokuti havakwanise kuita basa kwenguva yakarebesa sezvo dunhu reMount Hampton iri nzvimbo ine huruva inobva munharaunda dzinokanywa zvidhina.
Ganda resi rava mukona kudai siri harisi ganda rangu. Rangu ritema kuenda padust ndorama chikwenya chinofonora chikurisa ganda.
Vamutapanyama vanoti dambudziko iri rakatangisa mushure mekunge vaisirwa muchetura muchikafu chavo zvokuti mazino ave kuzungunuka izvo zvinovatadzisa kudya zvakanaka. Asi imwe nyanzvi yezvirwere zveganda Dr. Donald Mutangadura vanoti vamutapanyama munhu ane chirwere chinokonzerwa nekushanduka kweganda kwete kuti vakaisirwa muchetura muchikafu. Dr. Mutangadura vanoti kunyange hazvo vamupata nyama vachiratidza kunge munhu anorarama neusope. Chirwere chavainacho chinonzi vitiligo, chirwere chinobata munhu anenge aine ganda rake rakanaka.
Chirwere chealbinism chirwere chiri chemajinzi chekutinozvarwa nacho, asi ichi chevitiligo unochiwana utori mupenyu iwewe. Mumuviri medu mune nhengo dzakawanda, mune matoti, mumuviri unovakwa nemacells. Saka mumacells iwaya mavitiligo anenge achirwisana nemacells anogadzira ganda redu kuti risvibe isusu.
Dr. Mutangadura vanoti anenge aita chirwere chevitiligo anofanira kukurumidza kuenda kunoonekwa nenyanzvi dzezvirwere zveganda kuitira kuti abatsirwe chirwere chisati chakomba.
Ganda revanhu vane vitiligo dzimwe dzenguva vanonzwa kuvavira zvichigona kukonzereswa nezuva nekuti panenge pasina kuchengetedzwa kweganda sezvo pasina maseruzi aita anonzwa melanocytes. Saka vanhu vane vitiligo vakakurumidzika kuonekwa vanogona kubatsirika, asi kana rikapfurikidza 30% yebhodhi vitiligo pakadaro inenge yakunetsa kurapa.
Dr. Mutangadura vanoti vanoona vanhu vanodarika vashanu pasvondo vanotiwo chirwere chevitiligo icho chinobata mazera ese uye mumarudzi ose epasi rino hachiurayi.
Pasvondo ndinogona kuwana kana vanokwana vashanu pasvondo. Sekuzwa kwangu vitiligo haina ngozi pautano hwemunhu.
Muzvari Gwen Mushonga vanoti kusarurwa kuri kuitwa vanhu vane vitiligo vakafanana nezvinoitwa vanorarama neusope nokuti nyaya yavo iri paganda rakasiyana nevamwe vese.
Nyaya inotishungurudza zvizhinji takatasana nenyaya yeZimbabwe inyaya yekusarurwa kwevanhu vane albinism. But nhasi takanyanyotarisisa nyaya yevitiligo tinosangana nematambudziko akada kufanana nekuti nyaya yedu iri pamusauko weganda.
Muzvare Mushonga avo vanorarama neusope vanoti zvinonyanya kurwadza ndezvekuti munhu anenge akazvarwa neganda rake asi ganda riya rinozoshanduka atokura zvinova zvinhu zvinorwadza vakawanda.
Pavitiligo kusarurwa kwacho kunonyanyotirwadzei nekuti munhu anenge akazvarwa ane ganda dema ozotanga kuita achibva ganda rere achisara ganda rake raajena. Saka vanhu havazozvinzwisisa kuti chimbori chii, munhu azvarwa akangofanana nesu asi nekufamba kwenguva akuita kuti achichinja achichinja.
Dr. Mutangadura vanoti kana chirwere ichi chakomba hakuna mushonga unokwanisa kurapa vitiligo. Vanoti vose vane dambudziko rakadai havafanirwi kugara muzuva sezvinongoitawo vanorarama neusopi. Dr. Mutangadura vanoti chirwere chevitiligo chinotanga nevanga diki diki asi chozopararira nemuviri wese. Chirwere chevitiligo ndicho chakabatawo muimbi wemusambo wepop muchakabvu Michael Jackson. Mumwe ane chirwere ichi ndilele Tikumalo uyo akaita mukurumbira mufirimu rinonzi Rafina izvo zvinoratidza kuti vitiligo haitadzise munhu kuita mabasa ake angozvitambira kuti ndizvo zvaave pamwe nekushandisa mishonga inenge yataurwa navana mazvikokota muzvirwere zveganda. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere chevitiligo chinobata nhengo dzemuviri wese kubva kumuromo, bvudzi nemaziso uye kusanduka kweganda kunonyanya kuonekwa muvanhu vatema. Kunyange hazvo huwandu hwevanhu vane chirwere ichi muZimbabwe husingazi kano, sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanosvika zvikamu zviviri kubva muzana pasi rose vane chirwere chevitiligo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mutsamire.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yezororo remagamba uye mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzeutano nekodzero dzevanhu. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kufira kudzimba neCOVID-19 horamba huchiwedzera zvoisa hama dzavo munjodzi. Pazuva rezororo remagamba, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoramba kuti pane kodzero dzevanhu dziri kutyorwa. Asi vanopikisa hurumende vanoti zuva iri harichina chiremera nekuda kwekuti munyika maberekera ingwe. Nhumwa dzemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa dzinosvika munyika kuti dzinge dzichinzwisisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekusagadzikana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini uma kungela sizathu esibalulekileyo ukuthi umuntu aphume phandle. Uma kulento eyenza ukuthi udinge ukuthi aphume phandle, kufanele ukuthi umuntu wonke afake imask.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ingcwethi zezempila kahle zisithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi yegcikwane leli yikho osokubangela ukuqansa kwaleli nani. Uzulu weZimbabwe namhlanje unanze usuku lamaqhawe ele Heroes Day okwakuqala selokho wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wabhubhayo. Abalwela amalungelo amantombazana labesifazana bathi uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eZimbabwe soludala inhlupho kunhlelo zokufundisa amalunga ngamalungelo abo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isigaba seManicaland silahlekelwe ngabantu ababili izolo nge-COVID-19. Omunye ofele esibhedlela, omunye watshonela ngekhaya. Lokhu sokukhweze inani lasebebulewe yilo mkhuhlane kwaba likhulu lane i-104. Okwamanje, sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebehloliwe ukuba balegcikwane leli lobahatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu 149,748 emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,047,218 labulala inkulungwane ezidlula ezingamachumi amabili lantathu 23,253 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekolishini le-John Hopkins University babika ukuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezingamachumi amabili 19,895,082 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 731,864. Ingcwethi wezempila kahle zithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi ye-COVID-19 ngokunye osokusenza inani labatholakala belalo bengalambali yokuya kwamanye amazwe liqanse eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labatholakala bele COVID-19 bengazange bethekelela kungaba kwamanye amazwe loba lapho elibhahe khona liqhubeka liqonga osekudida ingqondo yabanengi. Ingcwethi zezempila kahle zicebisa uZulu ukuba alandele iziqondiso ezabekwa nguhulumende elandela ezabekwa la inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye World Health Organization. UDokotela Xolani Ndlovu ngenye yalezingcwethi okhuthaza ukuqakatheka kokuzivikela.
Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini uma kungela sizathu esibalulekileyo ukuthi umuntu aphume phandle. Uma kulento eyenza ukuthi udinge ukuthi aphume phandle, kufanele ukuthi umuntu wonke afake imask. Lokhu kuyinto esemthethweni ongenza ukuthi ubotshwe ubhadalisele fine uma ungatholakala ungelayo leyo mask.
Lalawo mamask uDokotela Ndlovu esithi kuqakathekile ukuba agqokwe ngendlela eyiyo eqondileyo.
Njalo nxa ufake imask igqoke ngendlela efanele, ifanele ukuthi ivale amakhala kanye lomlomo. Ungahambi uvule amakhala ngoba ngesikhiwa sithi defeats the whole purpose of using the mask.
UDr. Gary Shaba uthi bakhona abazitshelayo ukuthi bavikelekile lapho begqoke imaski zabo kuphela bengazi ukuba zikhona ezinye indlela eziningi ezingasabalalisa lomkhuhlane.
Esesikunanzelele kubana amamaski anika abantu igunya elokungani sebevikelele emkhuhlaneni lowo. Nxa sinanzelela lomkhuhlane uyahlala endaweni ezinjengesezivalweni kumbe phezu kwamatafula kumbe uyakwanisa ukuthi uthole nxa omunye ngakhohlele eseceleni kwakho. Okwenzakalayo kubana nxa umuntu sigqoke imask usezibona evikelekile kakhulu kulo umkhuhlane, kodwa lokhu kungasiqiniso. Usungawuthola umkhuhlane ngokwenza njani? Ngokubamba kumbe kungaba kuyitafula kumbe ukubamba imali kumbe ukubamba kumbe zingaba zifoni esisebenzisayo. Ngokunjalo inkuthazo ngeyokuthi imask yodwa kayisiyo evikela umkhuhlane, kodwa okunye okubalisela ukugeza izandla lakho kunjani kuyancedisa.
Ukusilela kwendawo lapho inengi likaZulu elingayahlolwa khona lanxa zingakabi khona izibonelo zokuba umuntu ulayo nalo bahathi i-COVID-19 ibikwa kungenye imbangela yalokho kuquqansa kwenani. Osakhulayo waseHarare uSteven Sibanda uthi uqathekile ukuba umuntu wonke ahlolwe azi ukuba ulalo nalo bahathi lelo gciwane.
Ngombono wami ngicabanga ukuthi abantu bonke kumele bathestwe i-COVID-19 ukuze sibe le actual number etshengisa abantu abahlaselwe ngolumkhuhlane bangaki eZimbabwe.
Okwamanje abogatsha lukahulumende lwezempilakahle lamanye amankampani amalutshwana avumelekileyo kuyibo abaqhuba lumsebenzi wokuhlola ukuba umuntu ulalo leli gciwane loba hatshi, njalo lokhu kusenziwa kusibanga sokuthi umuntu uselazo izibonelo ezikhomba ukuba kungaba ngeze COVID-19 na. Embikweni awethulele intathelizindaba kunsukwana yesanda kwedlula ngemva komhlangano wequla labaphathintambo, umphathintambo wezamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni uveze ukuba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% salo msebenzi wokuhlola uZulu igciwane le-COVID-19 kungoqhutshwa nguhulumende ezibhedlela zakhe ezehlukeneyo kulehlekana elihlolwa endaweni zamankampani azimele wodwa ezibhadalelwayo ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
UZulu weZimbabwe namhlanje unanze usuku lwamaqhawe olwe Heroes Day. Okwakuqala selokho wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wabhubhayo. Kodwa iningi lithi ilanga leli livele kalitsho lutho ngoba injongo yamaqhawe yokuya empini yokukhulula eleZimbabwe lokho ingakafezwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga lokukhumbula amaqhawe lonyaka kalizange libe lombuthano omkhulu njengemvama ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wokunanza leli langa emsakazweni we-ZBC. Umnangagwa uthe uhulumende usenquma ukwakha izithombe zokukhumbula amaqhawe awomvikela wokuqala wamaNdebele afana lenduna uMtshane Khumalo, uMakoni, indlovukazi uLozi K. Khumalo, uMgandani Dlodlo, uKagubi, uChanininuka labanye njengalokho okwenziwa isithombe sikambuyane Handa eHarare. Njengenjayelo usole izijezo zomnotho ezafakelwe leZimbabwe ngamazwe aphetsheya afana leMelika esithi ziyenza umthwalo wokugcwalisa izifiso zikaZulu benzima.
Commemoration of our National Heroes Day. This occasion
ngesikhathi sinanza ilanga le-Heroes Day, ilanga leli liqakathekile kakhulu embalini yethu njengelizwe. Sikhumbula lokubonga amadoda labomama abazinikelayo ukuthi sithole inkululeko. Namhlanje sinanza leli langa ngesikhathi abantu besihlasela.
Both inside and outside our borders.
Kodwa uZulu usole kakhulu isimo eseZimbabwe kwamanje ngesikhathi sokunanza usuku lwamaqhawe. Omunye wabasola lindlela ilizwe elimi ngayo ngumnumzana iPitule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu, yena othi amaqhawe eZimbabwe afela ize.
le Zimbabwe siyibona namhlanje yasethusa ikakhulu njengabantu bezaphu abalwela leli lizwe. Maqhawe wonke afayo elwela leli lizwe abantu abafela into engekhoyo.
Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kuyadanisa ukuba uhulumende kaMnangagwa usebhadala amakhiwa imali yomhlabathi wona oyinjongo enkulu yempi yenkululeko.
Laba abalalayo nxa bengavuka bengethuka kakhulu ukuthi kambe yikho sibili lokho esawuhamba sakulwela, ngoba amaqhawe ahamba alwela ukuthi umhlaba ube sezandleni zabantu. Namhlanje uhulumeni kaEmerson Mnangagwa uthatha imali engange $3.5 billion ethi yena uyinika abalimi abamhlophe akade belamaplazi.
Ingcitshi ecubulungayo zombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe intsha kumele icabangisise kabanzi ngelanga leli.
Leli langa lisikhumbuza ukuthi ilizwe lethu lathola inkululeko ngendlela enzima. Phezu kwakho konke kusikhumbuza isifutha sokuthandilizwe kwabanye abasaphilayo labanye abangasekho, okusenza njalo ukuthi uma thina sizikhangela kathesi njengentsha yaseZimbabwe kufuze sizibuze ukuthi silesifutha yini esasilalabo esibakhumbula namuhla.
Usakhulayo umnumzana Munache Mduta uthi kuqakathekile ukuba abatsha bafunde ekuzinikeleni kwamaqhawe wona ala impi besesengabantwana.
Sithakazelela ilanga elamaqhawe lamaqhawekazi afela inkululeko yeZimbabwe. Amaqhawe lawa bathi beshiya empini yenkululeko bahamba bengamayouth. So esingakufunda thina njengamayouth akhathesi ukuthi sibe lesifiso esekubona ilizwe lethu liphumelela.
Ilanga leHeroes Day linanzwa minyaka yonke ngenyanga kaNcwabakazi kule nkuthazo yokuba uZulu akhumbule abanengi abalela uzibuse weZimbabwe. Abanengi elizweni kabasaliqakathekisi kangaka leli langa besithi lisetshenziswa iZANU-PF ukufihla okubi okwenziwa nguhulumende elizweni uZulu ehawula okunjengenkohlakalo. Abanengi bathi uhulumende kaselaso isineke okumele abe laso esatshengiswa ngamaqhawe alwela impi yenkululeko. Obona ngokwethulwa kwembiko ebandleni leZANU-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi indawo ebekwa amaqhawe esizwe eye-National Heroes Acre eseHarare izaqhubeka iqakathekiswa lanxa amanye amaqhawe anjengomnumzana Robert Mgabe engabekwanga khona. Lokhu akwehlisi isithunzi sokuba liqhawe kwabo. Nanku kulamanye amaqhawe aphiwa inhlonipho eqhawe lesizwe kodwa akhetha ukubekwa kwezinye indawo ezingasizwe Heroes Acre, abafana lomculi owayelodumo Oliver Mdukutsi labanye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ukusenjalo abalwa impi yokukhulula eleZimbabwe abangamaqhawe lamaqhawekazi emhlubulweni weMandebeleni baveza imbono yabo ngelanga lokubananza. Iningi labo lithi okwenzakala elizweni kusukela bethatha ilizwe kwabamhlophe kunxele njalo kulihlazo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Zimbabwe lathola inkululeko embusweni wabamhlophe ababencindezela abensundu ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi eyakhokhelwa ngamabutho awebandla lezaphu aweZipra lelezanu elezanla. Kodwa abezaphu bathi lokhe ilizwe balithatha kwabamhlophe umbuso okhona ubaphethe ngocuku njalo sekulihlazo abakuyela empini. Umgcini sihlalo weZipra Veterans Trust umnumzana Benny Ncube uthi osokusenzakala elizweni ayisikho abakuyela empini.
Abakwanisi ukuthi bebe lokukwanisa ukuthi bethengele imuli zabo akade befisa ukuthi bebathengele zona. Njalo ngaleli langa lalamhla okubahluphayo ikakhulu abantu beZimbabwe ukuthi nxa sikhangele kulokuhlukunyezwa esikuzwayo ukuthi kuyenzakala ikakhulu ebantwini abangomama besifazana labantwana. Okuyikho okusikhathazayo ukuthi kanti uzibuse sasidingela obana, sasidingela abantwana bethu, sasidingela umama ukuthi labo bezizwe bengabantu abakhululekileyo.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Benny Moyo uvumelane loNcube ethi abalwelanga ukuhlukunyezwa kwabantu, inkohlakalo lobubi bonke obenzakala elizweni okwamanje.
Amaqhawe awulwelanga izizalwane zeZimbabwe ziye ezibhedlela ezingalamithi. Sasilwela ukuba sithole inhlala kahle, hayi corruption esibona lapha.
Unkosikazi Thoriso Phiri ngomunye wamaqhawekazi awaya empini, yena ke uthi ilanga lalamuhla liqhakathekile libakhumbuza abanye babo abasala egangeni kuthi izihlobo zabo lokho ezingazi ukuthi bakuphi.
Kule second government ayisinanzi ukuthi kulamazipa and ihistory ephumayo ayiseyiyo lethi nesiyazi. Sicela ukuthi kube lehistory ezwakalayo ngoba salwa impi okufana nayo.
Abalwa impi bekuviyo lezipra bonke bakhuluma ngazwilinye bethi bayabandlululwa kukho konke okwenzakala ezweni, njalo uhulumende wakuqala lalo okhona manje ngabahloniphi kugcina kudala ukuba ilanga lalamhlanje liphele isisindo, njalo lokuphuma kumabonakude emisakazweni kungamanga okunye kuyababandlulula. Ekhuluma lamhlanje kumabonakude ngesikhathi kunanzwa ilanga lamaqhawe, umongameli Emmerson Qambutso Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuba babambane, njalo uhulumende uphakathi kokuqala ukwakha izithombe zalabo abaphatheka empini yendulo leyokuthatha ilizwe kwabamhlophe, ukubhala imbali yokukhulula ilizwe kanye lokupha amabizo kuzakhiwo lemigwaqo ngemizamo yokunanza ilanga lamaqhawe. Ngimele Studio 7 ngiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa likhumbule alenelisi ukungena kulolu hlelo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegcikwane leli. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele China selefakele izizalwane zeMelika ezilichumi lanye 11 izijeziso zenotho ezigoqela amalunga edalele Senate. Athi uSenator Ted Cruz lo Marco Rubio liphindisela ukufakelwa izijeziso esifanayo kweziphathamandla zalelo lizwe leze Hong Kong. Ngemva kokuba inkulumo zokuphuma le mali okumele ihlenge uZulu weMelika zehlule phakathi kwamalunga edalele parliamente elizweni leli, uMongameli Donald Trump ugcine esayina isiqondiso ngomgqibelo sokukhishwa kwemali yokuncedisa kusimo sezomnotho oqhubeka uwonakala ngamandla ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lokhu kusolwe ngamalunga alelidale amabandla wonke awama-Democrats lawelakhe elama-Republicans. Ibhanga lamazwe womhlaba ele-World Bank libika ukuba kulezigidi ezingabalikhulu zabantu bakwele Ethiopia abalakho ukubhekana lendlala embi njengoba udubo lobuyanga soluhlasele kakubi kulelo lizwe ngenxa yomonakalo odalwe yokuqhamuka kwe-COVID-19 kwezomnotho kulelo lizwe. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Hobe.
Abalwela amalungelo amantombazana labesifazana bathi uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eZimbabwe soludala inhlupho kunhlelo zokufundisa amalunga ngamalungelo abo ukuze bafinyelele lula okudingakalayo empilweni zabo okufana lezembatho zokugcika lapho besesikhathini. Intathela izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Obona ngemisebenzi kunhlanganiselwe lamalungelo amantombazane eKatswe Sisterhood, uNkosazana Deborah Mwatse uthi umumo lo ubangela ukuba iningi lehluleke ukuthola uncedo kwezempilakahle ukugoqela ukuhlela lokuhlelwa kwemoli ukuzivikela kugcikwane lengculaza ele-HIV/AIDS lokunye. UNkosazana Zanele Maseko osebenzelana labasakhulayo kudolobha lakoBulawayo uthi umumo wama-lockdown wenza abesifazane baswele le ndlela yokuzinakekela ngayo njengoba bengesenelisi ukuya hoda abakuthengisayo bandle kwelizwe.
Kuba baningi esembazile bakhala ngokuthi i-sanitary ware is very expensive and it's actually affecting reproductive health ngomama abaningi bagcina sebenzisa amanye amamizi lakho amalembu yikho lapho abantu sungathola khona cervical cancer.
Uthi okudingakalayo yikuba kuphunye le mizamo yokutholisa amantombazana labesifazana izembatho abazisebenzisayo lapho belandela ezama-sanitary ware. Amalunga edale lephalamende ambalwa agoqela unkosikazi Priscilla Misiairambwi Mushonga sebelesikhathi eside bekhankasela ukuba amantombazana lezifundi batholiswe isanitary ware kungelambatalo. Unkosazana Nontobeko Dube osebenza lamantombazana phansi kohlelo lwesimba nehutano emguza lasemzingwane uthi kuphathisa kakhulu lokhu besebenzelana kakuhle lamantombazana kulezi ndawo.
Sikhangela abantwana from the ages of 10 to 24 abantwana bafunda ngama-social reproductive health and rights abo kanye lokuthi ama-services bangafinyelela njani.
Uthi khathesi konke lokhu sokumile kuthi abantwana banenkanje bengela sizo okungabangenisa engozini ngoba into eqhakathekileyo iyukuvikela impila kahle yabo kuzifo ezichiyeneyo lokuzithwala bengazimiselanga.
Information going on sexual and reproductive health and rights kuyinto nje esilelayo phakathi kwe-age group yona le esikhuluma ngayo ngenxa yokuthi isikhathi esiningi nxa singekhaya yinto engakhulunywayo nxa sifika esikolo futhi yinto eyesabekayo.
Ingcishi zithi abesifazane lamantombazana edlula amakhulu amane 400 balahlekelwa ngumphefumulo nsuku zonke edabeni oluphathelane lokwalamisa kuhle imuli lempila kahle yabesifazana emkhoneni wase-Sub-Saharan Africa. Njalo ukusilela kokulinganiswa kwamathuba kwabesifazane labesilisa kubangela ukuqonga kwendaba zamantombazana azithwala engazimiselanga. Uhulumende wabumba ihlanganiso ye-National Family Planning Council waphinda wabeka imithethwandaba eyama-victim-friendly courts lasemahofisini amapolisa kunkamba ezijiyeneyo zonke bejongeke ukuvikela abesifazana ikakhulu amantombazana lapho behlukunyeziwe loba ukudlwengulwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangene lequla leziphathamandla zikahulumende we-South Africa elithunywe ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuzohlolisisa ukuthi kungabe kulokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Nick Mangwana isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko. Abakuqula leli ngunkosikazi Baleka Mbete, Sydney Mofumati, Longwakho Ramathodli njalo bakhangelelwe ukuhlangana lamabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Siyabona ke ukuthi ke laba abantu abathumele yebo umsebenzi nje wabo yikuthi beyobona isimo bebuye ke sebencoma kupresident uCyril Ramaphosa ukuthi kuzohamba kanjani. Kodwa ke umnankagwa engumnankagwa akulindelekile ulutho olutheni azolwenza ngakho lokhu ngoba uma silandela izinkulumo zabo bezano PF azithembisi ukuthi izinkulumo ezivumayo ukuthi akhona amalungelo abantu ahlukunyezwayo yigovernment yabo. Asilindelanga ke okutheni kuye umnankagwa ngoba siyamuzwa ukuthi uyaphikisana nokuthi abantu bahlukunyezwe.
Khona ngapho kwele South Africa siyabona ukuthi kulabanye abakhankasela ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe. Singathi indaba leyo ibhahile yini?
Okwamanje lilodwa kuphela iqembu kumaqembu aphikisayo akhuluma ngento yeZimbabwe. Amanye wonke athule. Singabala nje kuwa amaqembu amakhulu aphikisayo iDA, iIFP, awakaphawuli, awakaphumeli egcekeni ukuthi sizwe ukuthi bona bathini. EFF esiphumele obala njalo nje iyakhuluma ngamagama aqinileyo ukuthi sokuyisikhathi sokuthi kube khona okwenziwayo ngohulumeni wezanu-PF. Kube ke nezinhlangano lezi ezemphakathi esingathi thina ama-civil organization, kodwa ke kumaqembu epolitiki cha awakhulumi nje ayithulela ungathi akwenzeki lutho eZimbabwe.
Kuyikuthi iqula leli lingahlangana labalwela ilungelo loluntu lamabandla aphikisayo
njengibani vele nje abantu bebasola, akukho lutho olutheni ngaphandle kokuthi bangabuya nezincomo. Izincomo lezo mhlawumbe futhi ezingenza ukuthi sibone uSirele ezuchairperson weAfrican Union, kungela lutho futhi olutheni lwenzayo, ngoba phela vele laba bantu izanu siyayazi ukuthi sisebenza kanjani. Isengafika ibavala imlomo, begcine bengenzanga lokhu abantu abalindele ukuthi kwenziwe.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Iqembu lomdlalo kakhilikithi emlimela ilizwe leAfghanistan libikwa selingasabuyi ukuzodlala kweleZimbabwe njengalokhu obekuhleliwe kungenxa yokuqansa kwenani lababanjwa belegcikwane leCOVID-19 elizweni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Cricket uDarlington Majonga uthi uhulumende walile ukubapha imvumo yokuba badlale leqembu leAfghanistan ngoba inani labantu asebetholakale belomkhuhlane weCOVID-19 liqhubekela phambili lokhu liqansa mihla ngemihla.
Tayibe neshubiro yekuthi
besilesifiso sokuthi sidlale njalo umdlalo wecricket elizweni. Ngikhuluma kanje amalungiselelo okuthi sidlale leqembu leAfghanistan sesiwamisile. Lokhu kungenxa yokumemetheka kogubhane lweCOVID-19 elizweni lethu. Lokhu kwenze njalo uhulumende engezelele indlela ezikhangelelane lokuvukela abantu.
Iqembu leZimbabwe bekumele linqikelane leAfghanistan kumidlalo emihlanu yohlobo lwe-2020 kusukela mhla zingamashumi amabili lambili kunyanga kaNcwabakazi. UMajonga uthi ukungabi khona kwale midlalo kutsho ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usukhuthise iqembu leZimbabwe ukudlala lamaqembu balisele Ireland, Australia, India kanye lalo ele Afghanistan.
Tainge takumbira hulumende kuti itibume.
Sasicele kuhulumende ukubana asivumele ukuthi sidlale le midlalo njengoba sasithembise ukwenza konke okukhuthazwayo ukubana ugubhani lweCOVID-19 lungamemetheki. Uhulumende wathi akweneliseki njengoba amaqembu emidlalo avela kwamanye amazwe engavunyelwa ukungena elizweni lethu njengenye yendlela yokuvukela okumemetheka kweCOVID-19.
UMajonga uqhubekele phambili wathi abadlali bazaqhubekela phambili bezilolonga bengakibo, njalo kungenzeka iqembu leZimbabwe liyedlala elizweni lePakistan ngenyanga kaMfumfu nxa isimo singaba ngcono. Umkhuhlane weCOVID-19 usohlasele abantu abedlula izigidi ezingamashumi amabili selokhu uqhamuke kupheleni kwanyakenye elizweni laseChina, njalo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa emhlabeni jikelele. KweleZimbabwe kulabantu abedlula kulumane ezini abatholakale belomkhuhlane weCOVID-19 njalo sekufika abantu abedlula ikhulu. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Dr. Hakazo,
hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
We are cool enough.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane phosa yezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ingcwethi zezempila kahle zesithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi yegcikwane leli yikho sokubangela ukuqansa kwaleli nani. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.